Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa neChina muCambodia. Hurumende yeAmerica yakanangana nekurwisa uori huri kuitwa neChina mumabhizimisi ichibiridzira zviwanikwa zvenyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Cambodia. Ofisi yebazi rezvemari muAmerica yeUS Treasury Department's Office of Foreign Assets Control yakatemera zvirango kambani yehurumende yeChina yeUnion Development Group kana kuti UDG zvichitevera kubvuta nekuparadza kwayakaita minda yevanhu vemuCambodia kuitira kuti ivake zvivakwa pasi pechirongwa chayo cheDara Sako Development Project munzvimbo idzi. UDG yakaiswa pazvirango pachishandiswa mutemo unopa mutungamiri weAmerica masimba ekutara mutemo weExecutive Order 13818. Mutemo uyu wakashandiswa mukuzadzisa zviga zvemutemo weGlobal Magnitsky Human Rights Accountability Act kutemera UDG zvirango. Izvo zvinobata vanotyora kodzero dzevanhu vanoita zveuori pamwe nevatsigiri vavo. Minda yakapiwa UDG inopinda munzvimbo inochengeterwa mhuka yeBotum Sako National Park, inova nzvimbo ine zviwanikwa yakachengetedzwa uye inogona kupiwa kana ani zvake pachishandiswa mitemo yakakosha yemuCambodia. Kuti UDG itore nzvimbo iyi yakazvinyoresa sekambani yemuCambodia inotungamirwa nechizvarwa chemuCambodia, asi mukati memakore matatu yapiwa minda iyi UDG yakazvivandudza kuve kambani yekuChina ikaramba ichishanda pasina zvakaitwa kwairi. China inoshandisa zvirongwa zveUDG muCambodia kuitira kuti isimbaradze zvirongwa zvayo zveupfumi pasi rose. Zvirongwa zvinotsigirwa neUDG zviri kubvisa vanhu vemuCambodia muminda yavo uye zviri kuparadza zviwanikwa nezvakatikomberedza kuvhiringa upenyu hwevanhu vemunharaunda. Zvose izvi zvichiitwa vanhu vachibatwa kumeso zvichinzi zvakanangana nekuvandudza Cambodia pamwe nekusimbaradza kushanyirwa kwenyika iyi. Sezviri kuitika nguva dzose, chirongwa chehurumende yeChina cheOne Belt One Road chinoshandiswa neChina mukuzvisimbaradza, asi vanhu vemuCambodia vasina chavanowana. Ichishanda nevaimbove mukuru wemauto muCambodia vaKun Kim, mauto emuCambodia akabvisa vanhu muminda zvechisimba kuitira kuti chirongwa cheDaka Sako chitangwe. Vakim vakabatsira UDG kuti iwane minda iyi vakabhadhwa mari yakawanda. Kanzuru yemakurukota emuCambodia yakaudza UDG kuti imise kupunza misha yevanhu nekutora minda yavo, asi UDG haina kuteerera izvi. Vakim vakambotemerwa zvirango neAmerica muna zvita 2019. America inoti icharamba ichitora matano anorambidza China kutora zvisina mwero upfumi hweCambodia nepasi pose, uye ichaita izvi ichishanda nemadzisahwira ayo mudunhu riri kuChamhembe kwakadziva kumabvazuva kweAsia. Ayo ange ari mashoko anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.